Kana takatarisa mutemo unozokuita nemasangano akazvimirira we Private Voluntary Organizations Act. Isusu semasangano akazvimirira uye kana kuti Civil Veritas pamwe chete nemamwe masangano akazvimirira, hatisi kuti mutemo uyu haufaniri kuvandudzwa. Tiri kuti mutemo uyu unofanira kuvandudzwa, asi kana uchivandudzwa, mutemo unofanira kuvandudzwa maringe nezvakatarwa mubumbiro redu remutemo reconstitution yeZimbabwe.
Munorevei apa vaJamela, mungajekesa?
Mitemo yose kana ichigadzirwa inofanira kunge ichionekwa kuti kana takatarisana neconstitution yeZimbabwe, haisi kuenda kunze maringe nezvakatarwa neconstitution bumbiro remutemo, nokuti ndiwo mutemo mukuru munyika. Imwe mitemo yose inonge iri pasi, inofamba iri pasi peconstitution. Saka kana tichitarisa zviri kuitika iko zvino, pane mutemo uri kuda kuvandudza, the PVO Act, uri mudare reparamende pari zvino, uri kunzizvo unonziwo PVO Amendment Bill. Bill iri richiri pazvikamu zvakasiyana siyana maringe nekugadzirwa kwemutemo mudare reparamende. Takatarisa zvakaitika muvhiki rapfuura, minista vakaintroduce maamendments, tingati vachida kuedza kugadzirudza bill iri, vachiwedzeredza nekutapudza maringe zvinenge zvanga zvagara zvakatanga zviri mubhiru iri, zvakaendeswa kuvanhu kumapwa public consultation.
Muri kuti kudiimi muchitarisa zvaivandudzwa zvacho izvi negurugota?
Saka takatarisa maamendments akazointroduswa naminista aya, tichiverenga takabata constitution kune rimwe ruoko, tikatarisawo bill kune rimwe ruoko ravandudzwa kudaro namaamendments, tinoona kuti pane zvakawanda zvinopokana nekodzero dzevanhu, kana kuti nekodzero even dzemasangano akazvimirira.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Kunyanyanyanya freedom of association kana kuti freedom of expression, zvichireva nenyaya yekuti mutemo uyu uri kuda kuvandudza PVO Act uyu unenge wakunyanya kuita yatingati nechirungu kuita interfere mumashandire anoita maorganization kana kuti masangano akazvimirira ega, uye unenge wava nechokuita nenyaya dzekurejistwa kwemaorganization. Unogona kuzoshandiswa sechombo chekuti maorganization anenge asingafarirwi kana kuti nevanenge vachitonga panguva iyoyo orambidzwa kusenza kana kuti orambidza kurejistwa, kana kuti akarejistwa kudhara obva avhariswa maringe nekuti maybe zvavanenge vachishanda zvinengonange zvisingafadzi vanotonga.
Mutungamiri wenyika ari kuti woka, imi vemasangano akazvimirira oga muri kushandiswa nehurumende dzekunze kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kana takatarisa constitution yedu tinowana kuti iyoyo ikodzero iri kuvanhu vese kusanganisira nemasangano akazvimirira oga kuti vakwanise kunge vachiungana, vachisangana, vachishanda, vachisenza, kunyanya even kushanda even kana nyango zvinechokuita nematongerwo enyika, atingati mapolitical rights. Bumbiro redu reZimbabwe remutemo rinozvibvumira izvozvo kuti vanhu vakwanise kushanda vachiitawo maringe zvinhu zvinoenderana izvi nematongero enyika. Asi chatinongotaura ndechekuti kana tichitaura masangano akazvimirira oga, kana tichiti kushanda mune zvematongero enyika, hatisi kureva kuti anenge ava mapolitical party, asi vanogona kungoshanda atingati nechirungu anonzi macivil and political rights, vachibatsira kana kuti vane zvirongwa zvine chokuita nemarights iwawo, zvekuti kana munhu akazvitarira anogona kuzongoti izvi zvava zvematongero enyika, izvo zvisiri, asi kuchingoringoshanda maringe nekodzero dziri muZimbabwe.